Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare. Mangwanana nhasi uri musuwe chitatu kukadzi 19/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi munokwanisa kuchiona pa VOA Shona Facebook. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Passport akwidzwa ordinary passport yaita $53 kare yakuita $150 Zimbabwe dollars. Then imagine the passport yaita $253 Zimbabwe dollars yakuita $600 Zimbabwe dollars.
Hurumende inowedzera mutengo wepasipoti panguva iyo vakawanda munyika vari kuchema-chema nekushaya mari.
Sevabereki vakaita mandeti kuti ndinyore tsamba kumapurisa tivape notification yekuti tichamacha musi wa27 ende musi wa27 tikumacha tichienda kupalamendi tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100% maexams okwira ne4000% kuramba takanyarara.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe roronga kuratidza svondo rinouya kusafara kwaro nekukwidzwa kwemari dzebvunzo yeO level neadvanced level. Nasi tiri kupeta chirongwa nehurukuro yataita nemuimbi wechidiki Nice Boy pamwe nekuridza mimhanzi wake padamba refu rinoti zviroto iro richangobva mukuburwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remagurukota rakabvumirana nezuro kukwidza mari inobhadhariswa veruzhinji kuitira kuti vawane mapasipoti matsva. Izvi zvakaitwa panguva iyo veruzhinji vachiti vava nenguva yakareba vakamirira kuti vawane mapasipoti avo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashitaura nevatori venhau nezuro manheru mushure memusangano wedare remakurukota ehurumende, sachigaro wekomiti inoona nezvekuburitswa kwemashoko mudare iri uye vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa, vakati dare remakurukota rakabvumirana kuti bazi rezvemari riburitse mari inodarika mamiriyoni matanhatu emadhora ekuamerica kuti patengwe zvinodiwa mukugadzirwa kwemapasipoti kuitira kuti akurumidze kubuda. Mashoko amai Mutsvangwa akatsinhirwa negurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe.
Mapasipoti akwidzwa ordinary passport yaita $53 kare yakuita $150 Zimbabwe dollars. Then imagine the passport yaita $253 Zimbabwe dollars yakuita $600 Zimbabwe dollars.
Vakazembe vakati vakanga vakabhadhara kare mari dzekutora mapasipoti havasi kuzonzi vawedzere imwe. Vanoti wokugadzirwa kwemapasipoti nenguva kuri kutadzikwa nekuti bazi ravo harina zvikwanisiro zvinodiwa sezvo vari kutatarika kuwana mari dzekunze.
Tichabvumirwa nehurumende kuti ichatipa mari yekuti titenge zvinodiwa zvatinotenga zvinobva kunze kwenyika zvinoita kuti mapasipoti edu ave secure. Saka tine kamari katanachikumbira kuti kakwanise kunge kachitibatsira kutenga mishini tiwedzere production capacity yemishini yedu tiwedzere zvakare makonzero watinooda. Kabineti yatibvumira tinokutenda kabineti yatibvumira kuti ayo mari iyo yetreasury vatitsvagire vatipe tikwanise kuclear backlog.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncuve avo vaivepo pamusangano uyu vakaudza vatori venhau kuti hurumende itori nemari iri kudiwa iyi. Vakazembe vakatiwo kana vakapihwa mari iyi vanoda kusvika muna chikumi wegore rino vagadzira mapasipoti ose asati abuda anosvika zviuru mazana mana. Danho ratorwa nehurumende iri rinouya apo vanhu vazhinji vave nenguva yakareba vakamirira kuti mapasipoti avo abude uye vazhinji vachirara mumitsetse yekutora mapasipoti munzvimbo dzakasiyana munyika yose. Asi mutevedzeri wemutauro webato rinopikisa reMDC vaLuke Tamborinyoka vanoti havaone kuwedzerwa kwemari yemapasipoti kuchibatsira. Zvichakadai, dare remakurukota rakawiriranawo zvakare kuti vese vane migodhi yavasiri kubhadharira mitero vachatorerwa kana vakasvika mukupera kwakubvumbi vasina kubhadhara mitero kuhurumende. Izvo zvinotsinirwa negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando, avo vanoti vese vasina kubhadhara mitero yavo vane mukana wokuita izvi munguva yakatarwa nedare remakurukota nezuro.
Mutemo wedu weMines and Minerals Act unoti izvo vanhu vese vana maclaim vana mine mining title kugareka kugaroga unofanirwa kundobhadhara mutero wokuti urambe une maclaims iwawo. So vanhu vawanda vasiri kubhadhara mari iyoyo, saka hurumende kuti aiwa tofanwa kuti titevedzere mutemo kuti munhu wega wega anosungirwa kunge achibhadhara mari iyoyo yomutero. Saka vanhu vose vasina kubhadhara mari vanopuhwa kuti 30 April usati vasvika vange vabhadhara mari iyoyo, nokuti ndizvo zviri pamutemo.
VaChitando vanoti vanhu vasiri kubhadhara mitero yavo yemugodhi kuhurumende vane chikwereti chinodarika mamiriyoni maviri emadhora. Akamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti rakasvitsa gwaro kumapurisa nezuro richiazivisa nezvourongwa hwaro hwekufora richienda kuparamende kunosiya gwaro renyunyuto pamusoro pekukwidzwa zvakanyanya kwemari dzebvunzo dzeordinary level neadvanced level gore rino. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti vakazivisa mapurisa kuti vachafora nemusi wa27 kukadzi senzira yekuti paramende ipindire sezvo vabereki vakawanda kusanganisira varaidzi vane vana vari kunyora bvunzo idzi vasingakwanisi kubhadhara mari dzavakudiwa idzi. Boka rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe, School Examinations Council, ZIMSEC, rakazivisa kuti mari dzebvunzo dzeordinary level dzakwira kubva pamadhora gumi nemashanu kuenda pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe pagwaro rimwe chete, kuchitiwo dzeadvanced level dzakakwidzawo kubva pamadhora makumi maviri nematanhatu kuenda pamadhora mazana matatu nemakumi mashanu nerimwe pagwaro roga roga. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kumapurisa kana atambira gwaro rePTUZ. Jonga kandiye miri weStudio 7 aita hurukuro navamajongwe kuti tinzwe zvavari kuronga.
Tiripo ndechekuti maexamsi dzakakwidzwa neZimse. Saka varairidzi sevabereki vakandiita manheti kuti ndinyore tsamba kumapurisa tivape notification yekuti tichamacha musi wa27 ende musi wa27 tikumacha tichienda kuparliament tinovapa tsamba yekuti hazviiti kuti masalaries evashandi anokwira ne100%, maexams okwira ne4000%, kuramba takanyarara. Chepiri ndechekuti tinoda kuti parliament ikwanise kuudzawo president Mnangagwa kuti ii zvinhu zviri kunetsa, we can't survive. Vana vevarongo vachatadza kunyora maexams. Vagirl child ndiye achava victim hombe, nekuti mubereki anenge aine mwana mukomana nemusikana achaopta kuti mukomana aende musikana afari. Koito vabereki vane vana vanenge vaine disability, vana ivava vakutongosacrificewa. Kureva kuti hatingarambi takanyarara education ichivandalizwa. Nepamusana pekuti maexams hafani kukomodifaiwa. They are not supposed to create an exam industry. Vana vanofanira kunyora because ndo geti racho rinovaita take to prosperity. Saka kana geti iroro rikavharwa, nepamusana pekuti pane vari kuda kudya, hationi tichienda mberi. Ndosaka tiri kudimanda kuti exams must be made accessible and vana vanofanira kunyora vachikwanisa kuafoda. Vana nherera zvinochengetwa nanambuya nanasekuru kumuchao voitawo sei?
Saka munoona here imi kuenda kuparamende iri iyo nzira chaiyo ingagadzirisa dambudziko iri?
Ngatinzwananei, hapana nzira chaiyo chaiyo, nokuti kana zvinhuzive kuti pada nzira chaiyo chaiyo kutoita kuti zvinhu zviomarare. Best way ndeyekuti tikuda kuti malegislator aunderstande kuti maconstituents vakavavhotera vana vacho vari kumaruzevha nemumagutama vachagoronyora maexam nechekutanga. Saka parliament tuda kuti kwanise kuti parliamentary processes dziudze executive systems kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, issue ingai adresse.
Ko iyo hurumende iri kuti panyaya iyi musati maenda kuparamende mamboidzawo here kuti munge muchiengaja mapazi anobata nyaya idzo dzedzidzo?
Ichokwadi ichocho ndokumwari zuro kana makataridza padandemutande rangu reTwitter, ZIMSEC yakandinyorera tsamba ichitaura iyo kuti mamwe maunion akanga ariko kwakaitwa musangano wekuti maexamsi akwidzwa. isati na kudani mazewa wanugara watiti isati kwenye kunyara ya zinu chishatira watina tukamirani ya mazegu saka isitiko amba tijimbota ura kutikana waisita kwa adresa ma problems yetu gawate rekune wanu wanu kwa jile za maichu ziwaya kilipo leze kutia atinga inara rizina ya wakuma nekuti zinu bambi za kuilia saka zese kazi kuilia kwete gawa adresa ma problems ywa sandi ma problems ywa rombo isati kwenye kunyara vana wati disadvantage kumbile leni temo rinoti access to education inafana kwa nguwane munu wese kana access to education ya kwenye sawa niki zore wa kutuhurumende haiku kwa nga uprotecte ya ma citizen gawa protecte ma interest ya ma poor citizen
awa vanga wari mnyori mkuru we Progressive Teachers Union of Zimbabwe wa Raymond Majongwe vachitawara wari parunare wari muarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Bepa na Rekroniko rine nyaya inosiririsa zvikuru inoti iyo pane mumwe murume weku Lavendale kuumuguza. Murume kuumuguza uyo akatemwa akafa nemusi wemugovera Manheru nevarume vatatu vakamurwisa nematemo apo akaedza kumisa varume ava kupinda mumba yemuvakidzani wavo mushure mekunge mwana mudiki aive mumba umo ari dzamhere. Vatulani Ndovu ava nemakore makumi mana nemaviri uye vachishandira kambani iri pasi pezesa yeZimbabwe Power Company vanonzi vakatemwa kakawanda kumeso mumusoro pamwe nepabendekete ravo rekuruboshwe. Mapurisa anoti akasunga varume vatatu ava Ronald Masopo uyo ane makore makumi maviri nemaviri, Polite Kanye uyo ane makore makumi maviri nemana pamwe naTalent Ngomo uyo ane makore makumi maviri nemana. Mutauriri wemapurisa muBulawayo Inspector Abednego Ngube vanoti varume vatatu ava vakasungwa nezuro. Yasvika nguva yekuti tichienda kwamuri imi vatereri tichikupaiwo mukana wokuti mutaure zvamunoda kukwanisa kunge muchitaura zviri mupfungwa dzenyu. Tinokukurudzirai vatereri kuti musashandisa mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe. Tiri kuonawo zvakare kuti kune vari pachirongwa chedu chino vatijoina tichiti mangwanani akanaka vatsigiri weStudio 7.
Nasera sei ashamarere weStudio 7. Ini ndinoitwa Piri ndiri kukwekwe. Upenyu hwavo mawedu wei hamunanga kwavaka ndaivazama kudzora mwoyo wavo ndo vari kuonesa mwoyo nokuti ndo vari panyanga. Ndaivazama kutaurirana neumwe wavo kuti vanotigorarama zvakanaka zvinhu zvadhura zvinhu asi kana kutombotengeka matenda ano.
Ngoma wavo mukungwa wangu makadiko apo.
Nyaya yamataura mukoma wangu yekuti kuremekedza 21st movement isi vamwe hatichatombodi kuzvidzwa bhozi maronda atakatosirwa nemudhara kutogara tazvisiya nezvekurangarira nezvake zvitori nani. Bhozi mukatarisa isu ma AGD echidiki hapana akamboshanda kana muindastri richimutungamiri chavo chakasiya vatiitira ichi saka hatitombori nezvekurangarira vanhu vakaita sana Robert. Kana tingatorangarira Mandela bhozi yezve tiri muSouth Africa kutoziyawo indastri neSouth Africa kutoziyawo kutoti kune indastri South Africa sinzi riri zvarwa 1982-81 hatina kubvira takambopinda kana muindastri kukura kusvika panapa kuzopinda muSouth Africa kuziya indastri baba. Saka hatimbofa tikarangarira zveutungamiri zvakadaro vanorangarira zvavo vakapusa mwoyo yavo ngavarangarire sitotorangarira Mandela bhozi yakasiya agadzirira vana vake nesu vazukuru vekuma next door nhaka yekuti kuzivawo indastri mune imwe nyika yavamwe. Maita zvenyu maita zvenyu ndotenda zvangu muri kutaura natafadza vachiwenga ndiri muno muCape Town kumusha kuhwedza kuchigondo kwachiwenga kwachikoko.
Maswera sei vanajonga nekuru yenyu yose Studio 7 ini ndinorwadziwa chaizvo ndine shungu chaizvo kune avo vanhu vezano vanogara vachingovhutira zano nguva dzese havaoniwo here kuti hakuna chipatara chezano hakuna chitoro chezano hakuna chikoro chezano zvinhu zvese hakuna zvezano tinongotambura tose uMDC anotambura iye wachakavhutira zano wache anongotambura saka handizoti zvinomborevei havaoni here kuti zvavari kuita tiri kuendesa nyika kumawere tadi kumbozama zvimwe zviitwa iye zvinotarisa imone kuti chikoro chipatara takangoti zvese zvazvo zvese chikafu zvese hazvisi kubatika pamusana pevanhu vezano tinongotambura tese chitoro papi papi tese tinongotenga tisingotambura hazvisi zvavazviona zvakaoma zvakaoma
pastudio 7 apo makadiko vana mukoma Jonga tine maovetrans akawanda nemajibha nana chimbwido vakawanda vanoti taiveko kuhondo asati tatambonzwa kana umwe chete anoti ndakanga ndiriko kukura hundi payakanga ichisvika kumatebhererendi iyo yakazoitika kumashure kwehondo yechimurenga saka ipapo vanondinetsa kuti vanhu vakatora vekuhondo yechimurenga ndo vakatowanda kudarika vakazorarama munguva yekukura hundi kwevanhu vakanga vachipara mhosva dzerudzikowo handizivi kuti munopaonawo sei ruzhinji ipapo zvakare tine nyaya imwe inondinetsa yekuti inenge ichida hurumende kana minista of defence atitsanangurire kuti pamauto akanga achienda kudrc pakave nemacasualties mangani kana kuti pakafa vanhu vangani nekuti ukateerera chero zvirongwa zvimwe zvinobuda kune dzimwe nyika unotonzwa dzichitaura pachena kuti mauto edu afa maviri kuafghanistan kana iri america kana kuti matatu kana kuti kune vamwe vakuvara kunzvimbo yakati kwavanga vachishandira saka edu mauto hambotaurwi zvokuti kana kuri kuti yakanga iri nguva yavamugabe vachitonga nechisimba iye zvino kava nyika zvaini vanoti yave new dispensation ngavachitotsanangurira kao kuti ivo se zvavanoti vanogona kutonga nyika yedu yakanga ichifamba sei payatumira mauto kwaimbofamba ngani kuchikuvara vangani nekuti vanoti vanhu vaitungamira nguva iyo vaa vasingazivi zvavaiita
makadiko makadiko vashamarari mose vepastudio 7 ini zita rangu ndinonzi madzibaba chubwe madzibaba chubwe ndinogara zvangu muno musouth africa ndichiraramira zvangu ndere musta inini nhau yangu ndoda kutaura nenhau yegaraji yamasafe station anonzi mazuva anonzi zuva masafe station ayo kuti ko zviri kumbofamba sei munyika yezimbabwe imu kuti mamwe masafe station yotengesa peturu nemabhondi zuva garaji yotengesa nemaus dora zviri kumbofamba sei chii chanyanya kukosha kune garaji kune masafe station anonzi zuvayo chii chanyanya kukosha yasiyane chii nemamwe masafe station andoda kunyanya kuziva izvozvo kuti ko zviri kumbofamba sei munyika yezimbabwe
ayo anga ari mashoko evateereri vestudio 7 asi nei nechokuita nestudio 7 tinokukukai kuti mutumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465038 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika mungave muupenyu hwenyu kana munyika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uwandu hwevanhu vafa muChina nechirwere checoronavirus hwasvika pazviuru zviviri nevana. Vanhu vakawanda vachinzi vari kufa mudunhu reHubei, uko kwakatanga kuputika chirwere ichi muna zvita gore rapera. Vanhu vechitendero cheYazid muIraq vari kutsvaga nzira dzekuti vawane rutsigiro rwakakwana muparamende yenyika iyi pamutemo uri kuda kurongwa kuumbwa une chinangwa chekutsigira vechitendero ichi, zvikuru vanhukadzi vakakwanisa kutiza muunhapwa hwechikwata cheIslamic State. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muamerica nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa negurukota reamerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vamike pompei avo vari muethiopia mushure mekushanyira senegal neangola murwendo rwavo rwekukurudzira nyika dzemuafrica kuti dzisimbise ukama hwadzo neamerica nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vachidzidzisa padevry university kuohio muzvina fundo eliot masocha vanoti kudyidzana kweamerica kunobatsira nyika dzemuafrica kupfuura kudyidzana nechina. Tanonoka hwande westudio 7 aita hurukuro namuzvinafundo wemasocha pamusoro perwendo rwekutanga rwavapombei kuafrica.
Ndopaona sekuti pano pakarurama chaizvo parwendo rwavo rwavakaenda vane mamwe mabusinessmen mukati mavo vaine chinangwa chokunoona vatungamiriri venyika zvekare nevamabhizinesi kuAfrica ikokoko. Saka tichiona kuti mari inotsvagwa nenyika dzose dzapasi rose inouremu hunodiwa kutenga zvokunze mukati mokutengeserana kuti ndee US dollar, chikurudziro chavo chinofanira kuremekedzwa zvikuru kuti vari kuti aiwa tarisai kwatiri isu kuAmerica kuno uku tisu tine mabhizinesi mamwe anomukurumbira mukatarisa zvinhu zvose zvinobva kumafoni anobvira uno kuAmerica nezvakawanda wanda vana Facebook vese. Saka vari kuda kuti vapindire China yavari kuona ichinyanyo kumhanya chaizvo muAfrica umu. Kukama ikoko ngakukurudzirwe vanhu vawane mabasa mabhizinesi okuAmerica, aindi vandotanga mamwe mabhizinesi kuinvesta muAfrica.
Iyo America ingamisa sei China iyo iri kuvaka hukama nekudzidzana nenyika dzemuAfrica zvinomutsindo?
Zviri kutoita vapompeyo izvozvi ndo danho guru ravangakwanisa kumisa China kuti vakaenda vomene kuAfrica kwacho. Kana president weAmerica akazowanawo mukana wokuinda womene kuAfrica kwacho pamwe chete nokudaidza vatungamiriri venyika dzakasiyana siyana vehurumende nevamabhizinesi kuti vauye uno kuAmerica vatsanangurirwe kuti ukama ihwohwo hungafudzwa sei kudarika ukama hwechina. Nokunyange tikatarisa zvinhu zvinogadzikwa kuAmerica nezvinogadzikwa kuchina, tinoona kuti zvinhu zvinogadzwa kuAmerica zvine zvinhu zvinomukurumbira zvinhu zvinogara kwenguva yakareba kudarika zvinhu zvokuChina.
Kunyika dzeAfrica pane mutsauko here pakati pekudyidzana neAmerica kana kuti neChina?
Pane mutsauko mukuru zvikuru sekutaura kwandambotaura kuti kana tichitaura pamusoro pemari pasi rose tinotaura paUS dollar ndiyo inonzi mari inodiwa nenyika dzose. Saka tikatarisavo kuChina, mari yeChina haina mukurumbira kudarika mari yeAmerica. Zvekare rinonzi business, kudzidziswa kwaro nokuitwa kwaro. Kana nyika dzeAfrica dzikatevedzera maitirwo anoitwa business kuAmerica dzinobudirira. Saka ukama hweAmerica ndo kunofanira kukosheswa chaizvo nenyika dzeAfrica zvikurusa.
America chainofanira kuita chikuru kunyika dzekuAfrica chii kuitira kuti vapave nokudyidzana neukama hwakasimba?
America inofanira kukurudzira mabhizinesi ayo kuti awedzera tinoti mainvestments aya maforeign direct investment, vachikudza makambani avo agara arimo nechekare muAfrica imomo, pamwe nokukurudzira mamwe makambani ari uno kuAmerica asati aziva zvokuenda kuAfrica kuti vainde vandoinvesta kuAfrica. Tikatarisa South Africa yoga pachayo ine over 500 companies dzokuAmerica. Kambani idzodzo dzikaendawo kune dzimwe nyika dzomuAfrica dzichikudzawo inzinesi adzo munyika muAfrica imomomo, Africa inobva yasimuka, America inobva yasimuka, pasi rose rosimukawo zvekare.
VaTrump mazuva mashomanani apfuura aya vakarambidza zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica kuti dzipinde muAmerica. Izvi zvinoitei mukudyidzana kweAmerica neAfrica?
Zvine kakuvhiringa rukama ihwohwo kudyidzana, tichitarisa kuti imwe yenyika yakaiswa palist iyoyo yokudzivirirwa vanhu vayo kuti vave kuAmerica iNigeria. Nigeria ndiyo ine vanhu vakawanda muAfrica mose kudarika imwe nyika yemuAfrica, zvinoreva kuti ndo kune maketi hombe yezvinhu zvingava zvinobva uno kuAmerica kana zvamaAmerican company. Saka ndakafara chaizvo kunzwa vapompeo vachiti tichaongorora ipapo. Patakaita ipapo tinoona sekuti takakanganisa, nokuti vanenge vakazozviongorora vakaona kuti aiwa tikadero tanyanya kutsika ukama hwokuAfrica uku, nokuti dzimwe nyika dzichasapotavo idzodzo nyika dzaiswa pazvirongwa izvozvo kurambidza vanhu vazvo kuti vauye unoku, zvobva zvoita kuti mabhizinesi okuAmerica asakura maafrica.
Avo vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha, avo vanodzidzisa paDeVry University kuOhio, vachitaura vari parunhare vari kuOhio kwakare naTanonoka Wande weStudio 7. Muimbi wechidiki Sanfrey Unganai, uyo anozivikanwa nerekoti Nice Boy, akaburira damba refu rake rinonzi Zviroto, iro riri kutambirwa zvakanyanya nevakawanda munyika. Ngatinzwei hurukuro yaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Baba, mate, baba, tarira inguva, o Zviroto, zazizai yave. Chiri mongwa, ndizo zikobu, andizo
ndaka kuitanga kuimba last year muna February 2019.
Ndo pamakatsikisa damba refere kutanga apa?
Ndo pamakatsikisa damba refere kutanga rikabuda muna June raindzi munhu wenyama bachari na kupinda muwanhu zvakananga naka.
Echi konzero chei?
Ndanga ndisina market. Then ndisina mari dzokukwanisa kupusha album racho saka ndakangori chengetedza.
Makazotsikisa rimwe damba refu here?
Ndakazotsikisa damba refu rine zviroto.
Ziroto, ziroto mari we, mari we. Ziroto, tarirai yave, papa. Ziroto.
Riri kutambirwa sei?
Ziroto yatambirwa nevanhu zvakanaka.
Ndiri kuona kuti makwanisa kuzoisawo video yekambo ikaka makange muchibatsirwa naani manja.
Ndakatsvaga mari yacho ndega kungobatanidzawo kasho maganda andinako kungowana vanhu vaikwanisa kundibatsira vanga vanakirwa nenziyo yacho.
Makukwanisa here kuita mashows manje zviri kufamba sei?
Mashows so far ndakamboita pandakamboenda kumasvingo ko muna December 2019. But so far, hazvisati zvanatsoita nenyaya yekuleka finance yekuti music yangu kwanisa kusvika muvanhu. Ndikwanise kuwana access yekurira kumaradios. Kumaradios uko kunoda uchikwanisa kundosiya nziyo dzako vati kuziva, saka handisati ndava kuzikanwa.
Asi iko zvino kamunenge mane mukurumbira manje?
Mukurumbira unotanga kare. Ndingangoti last week pandakazokwanisa kutaura neimwe inonzi Shema TV ndoyandakakumbira kuti vandiisirewo vhidhiyo rangu sezvo vanga vachita just vakati hani sezvo usina mari mwana wamai ndokuitira mahara. Ndo pandakazotanga kuona vanhu vachiresponda kubva kusocial media vachiuya kunamba dzangu.
Paulinda Ferreira, Machoco Ferreira, Rudonda Merera, Negandi Merera, Uopendo Rocha, Unana Cachota, Dizoto Condera, Timangu, Andico Mucandi Chichema, Dochema, Dochema, Gambo.
Imi munoita basa rei?
Ini ndinosevenza mutakishopu.
Pamunenge musiri kushanda apa ndopamune muchitsikisa zvenyu mimanzi?
Ndopandiri kubika mimanzi ndichigara patakishopu. Kamari kashoma kandawana ikako ndongotsikisawo nziyo dzangu.
Baba, jenzi ndanzwa, ndekurota, rugare kuhope. Saka zvino ndiyo yava taka 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 kunge chitamba ndichipamba. Zvino yava temu 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 pamu kunge chikamba ndichipamba. Ziroto, ziroto mwari we, mwari we. Ziroto, tarirai yave, baba.
Ziroto mumanzi womuimbi wechidiki Sunfrey unganai uyo anozivikanwa nerekuti Nice Boy achitaura ari parunhare ari kugweru na Blessing Zulu West Studio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kuona nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro mangwanana nhasi. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina. Sitandekile Mhlanga achikupai nhau dzendebele.